izo zvino gona kuitaka nokuti ukada kunyatso kutarisaka hazvigoni kuti kana munhu uchinge wakazadza show mangwana uchidya mapraisis kana ndingapa mhenzani zvokuti mafuta angari $1 the following day because paita ma WhatsApp messages mafuta awakatenga ozotengeswa ne $3 saka principle ye account inoti iyo first in first out haipo saka isupportage on the other end
vambu dzingiri munoona senyaya
ini kuona kwangu ndinoona kuti mabusinessmen kana achiita business vanoita business kuti vaite profit saka maprofit kana akange achisipo nenyaya yekuti mutengo wezvinhu yaukwira vanoodha zvinhu mitengo iri kukwira vanotsvaka nzira dzekuti mabhizinesi avo arambe achirarama remembad zviri kuda kuitika nguva ina tina kutanga kuitika gore inei makore akapera na 2008 mabhizinesi mazhinji akadi akadonha nenyaya yekuti inflation yakanga ichikwira saka mabhizinessmen anozviziva izvokuti kana vakarega inflation ichikwira vachirega kukwidza zvunhu vanotodzira mabhizinesi avo avhara nekuti vachatiradza kundotora kunotenga zvunhu kwavanohoda
vachiromani
sendizvo ka hongu ndinobvumira navo kuti mabhizinesi anofanira kuita profit but muzimbabwe havachaiti profit vakuita profit pearing tichikura isusu kana any business ethics haugoni kuwana kana kuchadya profit inopfuura 15% but in zimbabwe the very same business ivovo vanenge vawana mari idzodzo dzavanenge vaallocatewa nereserve bank or namacommercial banks or naamwe mainstitutions kuti economy ibudirire you find that vari kuchadya 300% saka it's no longer business hakusina ethics muzimbabwe
todzoka kwamuri vamudzingiri nyaya iyi inga yagadziriswa sei chaizvo
ndingadzoka kwaari ndikuvapindura zvangu zvishomashoma zvandinge vakataura nazvo
taura henyu
chanotauziva vakuru vari kutaura pandinge kuti mabhizinesi ari kuita kuti awane kurarama ndikataura ndikati dai kwari kuri kuti hurumende inoda izvozvo kuti iite experiment yekuona kuti chiri kukodzera kuti zvinhu zvishomeke mitemo yavo vairege vaibvisa mutemo wekuti maimpot akapinda munyika vagoona kuti zvinhu zvinoramba zvakakwira mutengo here dambudziko riko huru izvozvi inyaya yemutemo yakadzikwa nehurumende zvinhu zviri kuita zviri kuita shoma nenyaya yekuti foreign currency hurumende inotobvuma kuti foreign currency ishoma mabhizinessmen aida kumwa zvandakabhuya ngadakana kuti mabhizinessmen aida kuda kuma 140 million but vakawana 60 million saka zviri kuitizvo zvoga zvinotokura dai kuti dambudziko riko guru nderekushaikwa kweforeign currency netikati mari yekunze saka ezilongu dambudziko iye riripo government inogona kungopinda inogona kushandisa easier way yekuti let's open our borders but vakavhura maborder mabhizinesi ikonda anotanga kuchema kuti noti mukavhura maborda mabhizinesi dazi anokola but ndo reality yatiri kuseka kuti iye zvinezvi vakavhura maborder vanhu vazhivamwe vakushandisa foreign currency inogona kudzikisa dambudziko riripo parizvi
vachirumhanzi zvingashanda herezvi
aiwa kushanda in the sense yokuti hatigoni ezenyika kuprodusa zvose zvatinoda apo napapo pane zvatinoimporta ndo zvinoda foreign currency but kuti titi hupfu hwakwira or hwakwidzwa mutengo isusu so far tine more than 1 million tons mumareserve edu this is the nonsense of the highest order and I can assure you samataura ita president kuti we are watching these you know businesses ma license zacho atoro and I can assure you iye zvino people vana mabusiness vanoda kunyatsogurana mabusiness you find that they are putting their act together right now because they know kuti mabhanangana ari kuuya
vamudzingiri ano zvinoshanda here zvekusunga nekutorera vanhu mabusiness vanenge vachinzi havasi kuita zvemabhizinesi ezvinotarisirwa
kuraka zvinosvika ende hazvishande zvokusunga mabhizinessmen businessmen haapindi mubhizinesi achiita zvokumanikidzwa businessmen anopinda mubhizinesi achida kuti awane fundiso nokurarama